Genesisi chitsauko chemakumi mana. Shure kwaizvozvo, mudiri nomubiki wamambo weIjipiti vakatadzira tenzi wavo, mambo weIjipiti. Faro akatsamwira varanda vake vaviri, mudiri mukuru nomubiki mukuru. Akaita kuti vachengetwe mumba yomukuru wavarindi, mutorongo rimwe chetero makanga makapfigirwa Josefa. Mukuru wavarindi akavatumira kuna Josefa akavachengeta uye vakava muchitokisi kwechinguva. Vose vari vaviri vakarota hope, mudiri nomubiki wamambo weIjipiti. Avo vakanga vakabatwa vari mutorongo vakarota usiku humwe chetehwo, uye kurota kumwe nokumwe kwakanga kune zvakunoreva. Josefa akati auya kwavari mangwanani akatevera, akaona kuti vakanga vakasurukirwa. Saka akabvunza varanda vaFaro vakanga vari muchitokisi naye mumba matenzi wake akati, "Seiko nhasi zviso zvenyu zvichipunyaira kudai?" Vakapindura vakati, "Tose tiri vaviri tarota hope, asi hakuna munhu angadzidudzira." Ipapo Josefa akati kwavari, "Ko, kududzira hakuzi kwaMwari here? Ndiudzei kurota kwenyu." Saka mudiri mukuru akataurira Josefa kurota kwake. Akati kwaari, "Mukurota kwangu ndaona muzambiringa pamberi pangu, uye mumuzambiringa manga mune matavi matatu. Wati uchangobuka waita maruva, uye masumbu awo aibva akava mazambiringa. Mukombe waFaro wanga uri muruoko rwangu, uye ndatora mazambiringa ndikaasvinira mumukombe waFaro, uye ndikaisa mukombe muruoko rwake." Josefa akati kwavari, "Uku ndiko kududzirwa kwadzo. Matavi matatu ndiwo mazuva matatu. Mukati mamazuva matatu Faro achasimudza musoro wako agokudzosera pabasa rako, uye achaisa mukombe waFaro muruoko rwake sezvawaisimboita pawakanga uri mudiri wake. Asi pazvinenge zvakunakira iwe, undirangarire uye undiitirewo ngoni. Undireverere kuna Faro kuti ndigobudiswa mutorongo rino, nokuti ndakatorwa nokumanikidzwa kubva kunyika yavaHebheru. Kunyange pano handina kuita chinhu chakafanira kuti ndipinzwe mugomba rino." Mubiki mukuru akati aona kuti Josefa akanga apa dudziro yakanaka, akati kuna Josefa, "Neniwo ndarota hope. Pamusoro pangu panga pane matengu matatu echingwa. Mudengu rapamusoro manga mune mhando dzose dzezvinhu zvakabikwa zvaFaro, asi shiri dzanga dzichidya kubva mudengu ranga riri pamusoro pangu." Josefa akati, "Uku ndiko kududzirwa kwazvo. Matengu matatu ndiwo mazuva matatu. Mukati mamazuva matatu Faro achasimudza musoro wako kubva pauri agokuturika pamuti, uye shiri dzichadya nyama yako." Zvino zuva rechitatu rakanga riri zuva rokuzvarwa kwaFaro, uye akaitira varanda vake vose mutambo. Akasimudza misoro yavaranda vake vaiti mudiri mukuru nomubiki mukuru pamberi pavaranda vake. Akadzosera mudiri mukuru pabasa rake zvokuti akaisazve mukombe muruoko rwaFaro, asi akaturika mubiki mukuru pamuti sezvazvakanga zvataurwa naJosefa kwavari mukududzira kwake. Kunyange zvakadaro hazvo, mudiri mukuru haana kurangarira Josefa, akamukanganwa.